cheni cheni.
Ndichi kandwa mukati.
Asishandi saiwo breni breni breni.
Chanyanyo itikachi.
Asimagara matotonga kare. Mukati komba imurove. Atimu vakupa chironda. Hanzi nunzi dziku. Ah yeah. Mwezuwa ndazotaura nyaya yangu. Nyaya yangu. Rimwe gore ndazotaura nyaya yangu.
Ndazotaura nyaya yangu.
Mumwe musi ndazotaura nyaya yangu.
Nyaya yangu.
Rimwe gore ndazotaura nyaya yangu.
Ay. Ndazotaura nyaya yangu.
Paita nyaya ngatashande ne one side. Torova ma conclusion and decide. Mamoni funza o hera, I have nothing to hide. Any information I can provide. Tradition, they say guide. Don't just go with the flow and ride the tide. Deal with the GS, hey, open wide. Cards, it takes two to collide.
Ah, mwezuwa ndazotaura nyaya yangu. Nyaya yangu. Rimwe gore ndazotaura nyaya yangu.
Ndazotaura nyaya yangu.
Mumwe musi ndazotaura nyaya yangu.
Nyaya yangu.
Rimwe gore ndazotaura nyaya yangu. Musina knowledge yakakwana. Ndati mnaitonga say go. Musina information yakakwana. Musina knowledge yakakwana. But anyway,
mwezuwa ndazotaura nyaya